A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table this Thursday, March the 3rd, 2022. I'm Marvelous Mfanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Lami usithandekile mhlanga, sithi siyathaba ukuba lani lamuhla. And I'm usithandekile mhlanga, and today we'll be discussing what's going on with the preparations for the by-elections as political parties are gearing up for the elections this month.
Yes, and we'll also be looking at the volatile situation in Ukraine, where some Zimbabwean students have been caught up in the war between Russia and Ukraine and are looking at being repatriated back home. I had the opportunity to discuss with some of the female students that are studying medicine in Ukraine, who were actually saying they have now been repatriated to Poland, with some of them going to Romania, and some of them hoping that they'll be able to go home. But first, before we go to that Ukraine issue, we're going to be taking a look around the world at what some women are doing during this pandemic in terms of projects that they're doing before we go and start the discussion with our guests.
For Afghan women and girls, their lives changed when the Taliban took over Kabul in 2021, forcing out U.S. and international forces in a chaotic withdrawal. The Taliban closed secondary schools for girls and imposed other restrictions on women, including employment.
Women have been told that they cannot return to work or travel in public without being accompanied by a mahram, and above the age of 12 and grade 6 and above girls are not allowed to go to school. It is still the same, but they are only letting those female and girls, women, who are going to university by wearing black hijab and everything fully covered. They have also separated the classes of girls and boys.
Women's lives have shrunk to household routines. Grocery shopping and visiting relatives remain the only activities in their life.
I'm in touch with our Women for Women International program participants. They were so much scared when newly the Taliban came and took control over Afghanistan.
Women for Women International is a civil society group whose aim is to help women and girls all over the world protect their rights. The organization reopened its training centers in Afghanistan in late January. These training programs include business classes and home economics. The group also says it has resumed cash transfers to program participants.
At the end of the month, we are paying stipend, which was $10, and still it is $10. But we have converted in Afghani, now it's 1,000 Afghanis. Mm-hmm. So through this, we are helping Washington.
We're seeing there and hearing what women in Afghanistan are facing during this pandemic. We see that the situation in Afghanistan continues, but we'll also be taking a look at what women around the world are doing during this pandemic, including those in Africa.
Every morning, our Yusufa takes a bow and arrow and joins her colleagues at the entrance of a village. She is part of a local militia in Mora, a Cameroonian town not far from the border with Nigeria. The militia's role is to stop all strangers who enter the town. They check the visitors to make sure that they are not carrying explosives. Awa is one of four women in the 132-member group. She says she has to prove herself to be accepted.
One day, I was coming back from the farm and I saw a young girl who seemed strange and called the military. The military questioned the girl and confirmed that she was suspicious. The military asked me if I was a member of the vigilante committee. I said no. Then they took me to the chief, and the chief told me that from now on I could be part of the committee.
Self-defense committees emerged in Cameroon's far north some years ago to protect against Boko Haram. While these groups once consist solely of men, some women have joined in recent years and take part in surveillance activities in the field. Other women, like Aja, not her real name, monitor women's cycle in their village to detect who may be helping Boko Haram.
There were women who communicated with their husbands in the bush. The husbands would send them money and the women would buy petrol to send bush. I found out that they used to put the petrol in plastic bags to make it seem like drinking water. They put them in coolers and transported them to Nigeria. Thanks to my information, the military raided the area and dismantled the network.
Militia members carry no gun, using only machetes, slingshots, bows and arrows. They inspect bags to make sure that no dangerous objects are hidden inside. They all work as volunteers but would like to be compensated.
Concretely, we want them to give us, at the end of each month, at least a per diem as well as food because we are no longer farming. We have farms, but we can no longer work them. It's really difficult to eat, even at home.
VOA interviewed the deputy mayor of Morau State. Aid is already being given to the militias.
They have been subsidized with a lot of material and financial support, and also they are being trained by the development partners who came and gave them support. All this is the work of the head of state, who has maintained good relations with development partners.
More officials say plans are underway to increase the number of women working with the village militias. Anne Zwanke for VOA News, Mora, Cameroon.
They were seeing some of the work and hearing about how women in Cameroon have also taken up arms to work as militia during this COVID pandemic. But we continue to look and to listen and hear what some of the women.
Elizabeth Yeo appears at home on the catwalk. The dress she wears for this year's Refugee Fashion Challenge bears her name and tells the story of her young life.
What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses, or like your period, like your family give you a very long necklace. If you are coming from a rich family, it's long, longer like this. And if you are from a humble background, it should just be shorter.
Yaa Gideon was 13 when she fled her native South Sudan 10 years ago to escape an arranged marriage. She had not yet received her necklace, but the Refugee Fashion Challenge gave her a chance to experience the tradition. Designer Monica Canary says fashion can help others appreciate the repressive cultures many of the girls experience.
And I said, you know, we're going to give Yaa the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the external. It does not come from your circumstance or what happens, but it comes from who you are within you.
Yaa Gideon is now pursuing work as a fashion model and designer. Refugee's goal is to help refugee girls and children adjust to their life in Nairobi after arriving from conflict-stricken countries, as Yaa Gideon once had. The non-profit organization offers education, economic training, and emotional and mental support, and it takes a holistic approach through fashion design.
The girls in our program get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership skills. So these designs are hand-dyed by the girls in the program. They come up with the creative designs, and each design is named after the girl who came up with the design itself.
Canary says the fashion event shows what is still possible, no matter how bleak things may appear.
Sometimes you think, I'm doomed. It's over. This is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife. I think it's very important for every young person to be given that message that, you know, don't be limited by the circumstances that come to you. If you are willing and you can find a way, take that opportunity to leap forth into something else.
The proceeds from the event will go towards helping thousands of girls who seek refugee aid in Nairobi, Kenya. Brenda Molina for VOA News, Nairobi.
We're also seeing how fashion is playing a role in making sure that women and young girls, refugees in Kenya, continue on with their lives despite facing challenges that come with being a refugee. Let's take a listen to how women and young girls are also taking part in coding.
Rebecca Muniz wanted to be an engineer when she was younger, but she didn't see herself as having a career in the tech industry.
I was mostly around like white men, and I didn't really feel comfortable.
Now Muniz, who worked in communications, is a student at Ada Developers Academy, a Seattle not-for-profit organization. It trains women from groups underrepresented in tech. In 6 months, these students are taught how to be software developers, followed by an internship. Academy head Lauren Sato says the organization has a big vision for what success means.
We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering the industry each year.
Around the world, bootcamp style training programs have taken off, promising those eager to break into the tech industry marketable skills fast. Some of the programs have had mixed results, overpromising job opportunities and charging high fees. At Ada, tuition is free. Childcare is provided on site, but the admission rate is low and experience can be challenging.
I honestly just kind of cried a lot because there are moments where you come across an error that it just, you have no idea what to do.
The classes are full-time and many are juggling families. Ali Ibarra used to be a social studies teacher.
My biggest fear is failure. I think, you know, this is a big risk that I'm taking in pivoting careers.
Since it was founded in 2013, Ada has had more than 300 graduates. 94% found a job in tech, the organization says. For many of the students, it's not just about landing a job, but changing the technology industry once they're inside.
Making sure that I'm not the only woman of color at the table.
The boot camp, which is expanding nationally, looks to each graduate as a possible catalyst of change. Natasha Mozgovaya, VOA News, Seattle, Washington. Change.
We see there how women in the United States are also taking up tech to enable to level the playing field when it comes to women in tech. But let's take a listen back in Zimbabwe, what happened yesterday, where we saw Thokozani Kupe of the MPCT talking about unity.
Do not forgive us if we allow next year's chance to slip away. It is a glorious chance that comes to us, the ordinary people, once in 5 years, and we must make the most of it. Time has come for political parties, students, women's movements, vendors, war veterans, the church, labor, transport operators, and towns, the civil movement, and other social networks to come together and challenge the ZANU-PF regime. In view of this, as NBCT, we are henceforth going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together, and together we can deliver real change to the people of Zimbabwe. Yes, we can. As the NDC team, we are today sending a message to the world that together we are stronger, and indeed together we can, and together we will go far. I would like to conclude by emphasizing that the hour has come for us to work together every step of the way in our quest to deliver real change so that every Zimbabwean lives in a Zimbabwe where there is equal distribution of resources and opportunities and the spirit of devolution. The hour has come for citizens to converge and vote for change. Together we can make a difference. I thank you.
We are seeing there what came out of a press conference that was held yesterday talking about the need for parties in the opposition to join together. Over to you, sir.
Yabuke, marvelous. Lapho ke besi lalela ke okuvela okwenziwa ngabesifazana emhlabeni jikelele. Sithekelele amanye amazwe sebona ukuthi bayenza njani inhlelo ezihlukeneyo. Okugoqela-ke ukuthi nxa intombazane ekhula wenzani isiko labo lokunye nje okuningi-ningi. Kodwa kumqoka-ke kusanda ukwenzakala sibona-ke umkhokheli wamanye amacele e-MDCT unkosazana Thokozani Kupe lapho esithi hhayi kufanele babambane abantu kungabi ngamacele cele lawo esikhuluma ngawo. Kubanjani ukwenzela ukuthi kube lo mahluko ibandla lezano PF ukwenza ukuthi nalo lingeze liphume ebusweni kumele amabandla ahlangane nguye otsho njalo ukuthi ke bengamabandla aphikisayo kuzaba nzima ukuthi benqobe nxa beyiziqa ngakho kuhle ukuthi bebambane ngasacacanga ke ukuthi ngobani labobani kufuna bebambane ngakho abantu ke basamelela ukuzwa ukuthi mhlawumbe kukhona yini okucacileyo azakutsho njengoba sabona ke ibandla lakhe lisehlukana phakathi umnumzana Douglas Monzora ekhokhela elinye icele laye sithi ukhokhela elinye icele ngakho ke sizabona ukuthi kuzawela ngaphi indukulo xaxaxa sikhangela ukuthi kulama by elections azayo ke lapha inyanga yonale isiyaphela yena ke uthi kabasozeke bencintisele kulolu khetho lokunye okuningi kodwa ke singakayikhathana njalo singemukeli ke abanye ke abahlonitshwa bethu sikhuluma ngokhetho lama-by elections ke belokhu siqhubeka sixoxa nabantu abazancintisa abanye salitshengisa khonapha emsakazweni omunye besingalitshengisi yena ke unkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulo yena ke ukubandla le-MDC Alliance likhokhelwa ke ngumnumzana ke Douglas Monzora anti lithi nxa lisiya kukhetho lili-alliance nxa lilibandla liyi-MDC T sake saxoxa laye ke unalo umsakazi wasizweni ukuthi yena uthi uncintisa ngaphi kobulawayo njalo kuyini akuthembisa abantu yebo ke
asibonani minjani ngithanda ukuzehlisa ngikhuluma noSibonakaliso Chuma Nyangulo ngokuzalwa nguSibonakaliso Chuma ngomtshado nguSibonakaliso Nyangulo mina ngincintisa kwisigaba seMagwege Old Lenu uwadi 18 ibandla engiyilo MDC Alliance likaMonzora yilo engiyilo abantu laba engincintisana labo abantu engincintisana labo mina ngikhangelele ukuwina ngoba hey xa ngikhangele ngibona ngile support enkulu kakhulu mina kuphathi ngangena ngo-2006 ku-MDC kuze kube lanamhla lokhu engisupport khale sithe ngizenzela ukuthi ngibe ngukhansi ngangena ngo-2006 ngisupporta iparty lanamhla lokhu engisupport okuyikho obona kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa kuwadi okhankasa kuyo ukuyi esigabeni sami ngikhanyelele ukwenza i-development enkulu ngikhanyelele ukulungisa imigwaqo ifile amaswiriji ukukhangela abantu abadala abahluphekayo kuncedise izintandane nokulalela izikhalazo zabantu ababuya bekhala ngazo ngincedisane labo yikho engikhanyelele ukuthi ngikwenze esigabeni sami njalo ngibathembisa ukuthi isigaba sethu ngizasithuthukisa ngakhonokho engizabe ngikuthola nxa kukwaniseka sizayisenza amaprojekthi labomama okuzayenza ukuthi siphile impilo elula abantu bakhala ngama-bills erenti ukuthi irenti isikhwelile kakhulu isidura abanelisi ukuthi bayibhadale leli ilokithi ngelabantu abadala i-old Magwege vele ihlala abantu abadala so abenelisi ukuthi bebhadale imali yonke leyo abayifunayo yike bengikusho ukuthi kumele ngilalele izikhalazo ezithiwo ngabantu zincedisane yizikhalazo ezinjengazenalezo ngingawina ngisenelisa ukuthi ngibanike imisebenzi leyanayo ukuhlaba amaphepha ukugebha imigero ukuze bekwanise labo ukuthi beziphilise nemuti zabo kumele ngibakhuthaze ukuthi mangivotile ukuze ngiwine ngibenzele izinto abazifunayo wathi 18 ngiyabonga
yebo ke sibonge ke lapho unkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulo amavuyeva the councillor for ward 18 prospective councillor that is in Bulawayo as you know we've been talking to candidates from various parties she's just one of them was we've had some from CCC, we've had some from MDC Alliance, we've had some from ZAPU, we even had some from the party that is led by Ms. Tiwanele Shabangana and other various parties. So she's also one of them as we continue bringing our listeners various you know, candidates and what they are offering the electorate. There she's saying she's vying for a ward seat in Pomola, in Bulawayo, and that she's confident that she will win under the MTC alliance of Douglas Monsora, and that she's also saying that women are more, as we have heard from other candidates, compassionate, and they really know the problems facing their wards, facing the other women, the elderly, and actually the township where she's contesting is well known for having the elderly there and the vulnerable, and she knows what they need there over Chiuna.
Very interesting day indeed. Sir, we're seeing one of the candidates that are going to be contesting in Pumula. She is also, you know, coming up with some of the issues that she hopes to solve. Tinotenda kune avo vanga vari vapinda pachirongwa pari zvino. Nhasi pachirongwa chedu chemadzimai tichitarisa isu nyaya yemadzimai vari kuwanikwa vachipinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika kuUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviriko pari zvino, izvo tiri kuona zviri kuedza kuti zvibude munyika iyi vachidzokera kumusha kana kuendawo kune dzimwe nyika uko vari kutsvaga upoteri kana kudzokera kuZimbabwe. Uyezve tinoona kuti pane zvizhinji zviri kuitika panyaya iyoyi. Pane zvizvarwa zveZimbabwe vanova ivo vadzidzi vanobva kuzvikoro zvepamusoro nyanya vari kuda kuita mabasa ekuva vana chiremba, vakawanikwa vachibva munzvimbo dzakasiyana siyana muUkraine vakananga kumabhodha vachienda ivo kunzvimbo dzakadai sePoland neRomania. Vamwe vari kuti ivo vakafamba zvakanaka, vamwe vachivarimo imomo muUkraine vari kutoedza kutsvaga nzvimbo dzekuenzira dzekuti vangafamba sei kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi tiri panyaya iyoyo, ndakaisa rombo rakanaka ndikakwanisa kunge ndichikurukura nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri ikoko kunzvimbo yeUkraine, vachikwanisa kunge achinditaurirawo kuti zvakamira sei pari zvino uyezve zvavari kusangana nazvo pari zvino. Musikana uyu wechidiki anova iye ari kuita zvidzidzo zvepamusoro akakwanisa kunge achizobuda munzvimbo yeUkraine achienda kuPoland, asi regai tinzwe hurukuro yandakaita naye asati abuda kubva munzvimbo iyi. Zvakamira sei zvinhu ikoko kwamuri?
Hai, zvinhu zviri pretty serious, like before zvasiri like my weeks are pera. Sangazvi still as worse as it is right now, because this is munwese. We are just in panic mode. We don't know kuti chii chaitika next. Tangodzwa kuti zvoni zvo gadzirirai my emergency bag then, and my emergency bag zvinengongori nezvinhu zvaunokwanisa kushandisa and zvinokwana mukabegi kadiki, and then ine chikafu chekuti unokwanisa kufamba nacho, my canned foods and then my snacks, then nemvura. Sandozvatozwa kuti tigadzirire, and then itomirira kana paine chinenge chaitika tichazonzwa sairi miyarira, and then toenda kumashelters ataratidzwa kuti ndokwatinoenda ikoko.
Saka mumabhegi kumashelters uku matoratidzwa here kwakamira sei?
Hatisati taratidzwa, tangoratidzwa kwatinofanira kungoenda. Lese vanenge vangoti zvonizvo endai pabridging rakati nepamuchadzika ipapapo. Saka I'm sure kunenge kune vanhu vanenge vachitudza zvekuita kuti ngatipindine apa, but vangotiratidza vatipa malocations, my addresses.
Pane rubatsiro rwamuri kuwana here kubva kumuzinda weZimbabwe uriko uri kuBerlin?
Ya, vambotaura nevamwe mastudents vachiti kwanisai kubva.
Network yedu manje yabva yadonha. Ameno tiri kutinzwa here muzvari? Sekunhu kuri kune hondo kudai network hatichakunzwa imanje. Imboedzai kubuda modzoka futi. Dropai modzoka. Aiwa, apo tichiona sekunhu kune hondo ndofunga network hamheno zvaibva yaita. Hatichavanzwa muzvare Prudence. Regai tione kuti vambogadzirisa zvinhu kuti tione kuti zvakamira sei. Vatanga tiri kunzwa kubva kuna Prudence Chinemo ari kuUkraine, anga ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Sekunhu kune hondo kudai network yabva yadonha tiri pakati pekutaura, saka regai tione kuti vanogona kudzoka zvakare here. Tiendeiwe mberi
Poland border at the moment is very difficult because my roads are blocked. Munwese are to try to kubuda, and then my public transport at the moment has to shanda. Kutoiwana ininge isto drasingaiti. But those are what we do. When we come to Poland, when we come to Poland, traitor say to occupy help from there. Asituini katagaita kungana na Namibia anaswazi maswaziland tatunzo vashinzi varikuya kushurwa mangwana government yao ya organize bazi rishoya chivatura mu Ukraine ichivaendisa kuboja ikoko.
Aiwa saka vanenge vachida kukubatsira vanokubatsira ipapi chii chimwe chamuri kushuvira pari zvino kune vari kukona?
Chishuviro chedu pari zvino ndechemafunds since zvauya tisina tarisiro yekuti zvichaitika. Because this is just kuru kunzitanzi tibude tiende ku Poland. No kwansita wana transport, no kwansita kuyenda ikoko. And itashuka ku Poland, atuskuzi ya kutichia gara pai. Maybe wazgo atashuka ku Poland, then my parents edu. Waita say, what if fund of which zunu sa itika, fizi ya badaro, my parents edu, shishish, avatumbo, rinaka na mari. Mari kuneta. Saka tingade tukumbiro che kutivati batiro pa mafanzi. E kutikana tapi na Poland, kana tula unzi tende ku Zimbabwe. Tuana maflai. Zimbabwe, or can I talk about Garam Poland moment, the accommodation, Shadda Chikaf, and that's who's your Chagarem Momo for how long?
I want to say numbers to Tiban Wakufoni even English phone.
Okay, number the Kufona Dinator is +380 63 83 89 652.
Aiwa, saka naka tinokutenda imuzvare Prudence Chinemo. Vari ku Ukraine pari zvino. Mwari akuitirei zvakanaka.
Okay, thank you. We also have another student, Dr. Taura. Zero. Mm. 63. Mm-hmm.
83. 89. 652.
Aiwa,
saka naka tinokutenda imuzvare Prudence Chinemo. Vari ku Ukraine pari zvino. Mwari akuitirei zvakanaka.
Okay, thank you. We also have another student, Dr. Taura.
Aiwa, apo tukunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe. Anova iye anga ari ku Ukraine panguva yatakataura naye, asi pari zvino. Sekuona kwamuri kuita ndokuzara kwaakataura iko kuti kwakaita kuborder reUkraine nePoland apo vanga vari kuedza kucrosa vachienda kuti vanowana rubatsiro rwavachange vachizopiwa kunzvimbo iyoyi. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo yeGermany zvakabatana uyezve vakakwanisa kunge vachigadzirisa mabhazi nezvimwewo rubatsiro rwokuti vana ava zvizvarwa zveZimbabwe zvibve muPoland. Zvibve muUkraine vakananga muPoland nekuRomania nekune dzimwe nyika. Saka ndozviri kuitika panguva ino munzvimbo yeUkraine pari zvino. Tinoona zvizvarwa zveZimbabwe nyanya vana vechikoro vari kuwanikwa ivo vachibva munzvimbo iyoyi vachiedza kuti vanotsvaga kune runyararo. Uyezve tiri kuramba tiri kutaura nevana ava kwese kwavari. Prudence akakwanisa kunge achitaura iye kuti aiwa takasvika zvakanaka kuPoland asi handisandanzwa kuti ndiye mumwe weavo here vawanikwa vachiwana mukana wekuti vapiwe matickets kubva kuembassy yeZimbabwe yekuBerlin iyo inoti ishandawo zvakare nevadzidzi ava takaona nezuro takataura navanik mangwana ava vanova ivo vehurumende vachitaura kuti hurumende ine zvairi kuita mukubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvidzokere kumusha. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano tichiona kuti zviri kuitika panyaya iyoyi yevana nyanya vana vari kudzidza kunzvimbo dzakadai seUkraine vatarisana nehondo iri munyika iyi. Regai timbonzwa kubva kune mumwe mutori wedu weVoice of America achitaura iye mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi yeUkraine pari zvino.
We're a couple hundred miles outside of Ukraine and we're driving through an area
That was clearly an active battle zone very shortly before we got here, and we understand that Russian forces are right behind us, not specifically chasing us, but heading towards Kyiv. We've seen so far what appeared to be a bus on fire, a building on fire, and other military truck that appeared to be abandoned, some other military trucks that have personnel waiting outside, appearing to be unsure what to do next. The roads are almost empty. Businesses are all closed, although right now we are in the countryside, and almost no people are on the streets. We are hoping to get to Kyiv safely, but right now in Ukraine, it is not sure where one can go to be safe or what will happen next after a very dramatic day, starting with bombs in the morning and the movement of Russian troops into the country from many different sides. Heather Murdoch, VOA News, outside of Kyiv in Ukraine.
Voice of America, angari kutaura iye ari kunzvimbo iyi ye Ukraine achitaura mamiriro akaita zvimwe nzvimbo iyo iregai timbonzwa zvakare tinoona kuti zvimwe zvizvarwa zvepasi rose zvakawanikwa zvichiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishora ivo hondo iyi yekuUkraine yakatangwa neRussia.
They chanted in New York City's Times Square with emotions overflowing. And marched toward the Russian mission as Russian tanks were nearing Kyiv in Ukraine. New York City is home to about 150,000 Ukrainians, like Katerina Belayeva.
There's no words that can describe the horror and the shock, even though we've had warnings for weeks.
Every asset they have in America will be frozen.
President Joe Biden on Thursday announced further sanctions against Russia, dealing with banking and currency. Weeks prior to the invasion, Belarus allowed Russian troops on its land, clearing a path to attack its southern neighbor, Ukraine, from the north. Sasha Vasileva is from Belarus.
I feel so ashamed that my country is supporting this regime and this aggression. And I feel so ashamed that people of my country do that and they kill Ukrainians. Sorry.
Police shut down more than 20 blocks in New York City for the march. This driver, detoured because of the protest, added his support.
Putin out of Ukraine. Putin out of Russia. Putin's out of his mind.
On the other side of the country, in Denver, protesters gathered at the state capitol. Some saying Russia deserves more than sanctions.
Troops of NATO, they should go inside of territory to Ukraine and help from inside to help against Putin.
Others disagree.
That military action is not an option in my opinion, because once it starts, it never ends.
More protests are planned over the weekend. Carolyn Persuti, VOA News.
Persuti, VOA News. Apo tukunzwa zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo imomo muAmerica, uyezve takaona mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitemera zvirango kunyika yeRussia, iyo inoti vaBiden vanoti nyika yeRussia yakawanikwa iyo ichishandisa chisimba kuti iwanikwe ichipinda munzvimbo iyo yeUkraine. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano, asi tombodzokera kunyaya dzezvematongerwo enyika tichitarisa isu maby-elections achange ari kuitwa iwo mwedzi uno musi wa26 March. Saka kwasara mazuva mashomanana kuti maby-elections aya aitwe, uyezve takaona mapato akasiyana-siyana vachiwanikwa ivo vachiita gadziriro dzakasiyana-siyana munyaya idzodzi dzemaby-elections. Takaona bato reZANU-PF richikwanisa kuparurawo chirongwa chayo chemaby-elections. Tikaonawo zvakare pachizoitika mhirizhonga iyo nguva yapfuura iyoyi panyaya yepati yeCCC, apo vanga vari kuedza kutsvaga rutsigiro kunzvimbo yeKwekwe nemusi weSvondo. Takaona pachikwanisa kunge pachiitika mhirizhonga, uyezve tikaona zvakare vanhu vanonzi ivo pachiitiko ichochi pane vanhu vakatowanikwa vachikuwara. Pakawanikwa munhu mumwe chete achishaya kubva kune zvakaitika pachiitiko ichi. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti nyaya iyoyi yemaby-elections yakamira sei, apo tichiona isu veZANU-PF apo vakange vari munzvimbo yeHarare vachiwanikwawo vachigadzirira uyezve vachilaunch campaign yavo ichitungamirwa nemutungamiri webato ravo vaEmmerson Mnangagwa. Tukona shaka zvirikuitika kumusangano weZANU-PF. Tinoona kuti ZANU-PF yakange ine misangano yakawanda vakaitawo zvakare musangano munzvimbo yeKwekwe. Tichiona kuti panguva iyoyo MCCC yakange ine musangano wayowo zvakare kuGokwe asi wakazomiswa. Tikazoonawo vachienda zvakare kunzvimbo yeKwekwe uko takazoona zvakaitika munzvimbo iyoyi. Apo tinonzwa kuti pane munhu mumwe chete akawanikwa iye achishaya uyezve vamwe vakakuwara. Regai timboona zvakaitika kuchiitiko ichi uyezve kuti vanga vari kuti zvakafamba sei.
My dream was to support this Ingrican movement. In fact, since you've seen thugs to disrupt the problem, they are.
Apo tukuona vatsigiri vebato Citizen Coalition for Change tanzwa zvakare kubva kuna vachamisa. Apo takaona nhengo dzavo vachiwanikwa ivo vachishungurudzwa nenhengo dzinonzi idzo ndedzeZANU-PF pamusangano wavakaita kuKwekwe. Saka tichange tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penyaya iyoyi yemabyelections uyezve nyaya yemhirizhonga, tichinzwa kuti mabato akasiyana siyana ari kuzvifambisa sei panyaya iyoyi yekuti vatsvage rutsigiro. Regai timbonzwa kubva kune vachange vakamirira FWS veZANU-PF apo mushure mekunge vanyoresa kupinda mumakwikwi aya kuti vakati chii.
And to ensure a landslide victory come 26 March and also 2023. We're at the nomination court. Everything is going above board. We submitted our documents. We'll come back in the afternoon to get our results. Well, actually, to get your name announced. So, but I think everything has gone smoothly as possible. We can't wait to leave this place. We want to hit the ground running. We want to deliver the promises that we gave to the people as we were campaigning. So I'm really excited and grateful to the people of Epworth for the support. I'm grateful to the president for his policy of saying we want everyone on board to go for them. So thank you very much.
Dunhu reEPOS vakamirira ZANU-PF vachitaurawo vachitaura ivo kuti vari kuwanikwa pari zvino vachitenda rutsigiro rwavari kuwana nezvimwe zvakadaro. Asi regai tidzokere nekuti tine mumwe munyarikani wedu vari pano vakwanisa kupinda muchirongwa kuti vambowanikwa vachitaura naSandakile and then tozotaura navo munguva inotevera. Chizeya mamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yemaby elections. Tinoona kuti zvizhinji zviri kuitika munyika pari zvino uyezve pane zvakawanda zviri kuwanikwa izvo zvichinzi zviri kuwanikwa zvichiitika panyaya yemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvatichange tiri kutarisa tichiona kuti zvakamira sei panguva ino. Apo tiri kutarisa isu kuti nyaya iyi yemaby elections achange ari kutanga iwo munguva inotevera. Takamirira kuti akwanise kudzoka zvakare muchirongwa. Regai tichitore munyarikani wedu mai Barbara Tanyanyiwa tokuchingamidza imuchi epano pachirongwa. Hello.
Maita basa. Hello, yes. Hello Marvelous, how are you?
I want
to notenda nokugashirwa muchirongo.
Ehe. Titewo pfungwa dzenyu nezvatukuona zvirikuitika mugadziriro ye mabai elections aya munyika pari zvino makamirira bato renyu.
Okay, ndinotenda. Chekutanga ndinoda kukwazisa vateereri weStudio 7 ndichiti makadini mese. Marvelous, nyaya yemabai elections iri kushungurudza zvikuru sei kune isusu webato re Citizens Coalition for Change. Tiri kuwanikwa tichitadza kuita maprograms edu takasununguka. Tiri kuwanikwa tichisangana nemhirizhonga kwese kuri kuenda president wedu Nelson Chamisa. It's either kunenge kune mapurisa tichirambidzwa kuita marallies nemapurisa marallies anenge akatobvumidzwa nemapurisa tamba dzinenge dziripo asi muso wacho werally tinoona kuti situation yacho inenge yakasiyana. Ndotora muenzaniso werally yedu yekutanga yakaitwa kuZimbabwe grounds kuHarare kuHighfields yangari yekulauncha by election campaign yedu. Irally zvese zvakange zvakaitwa nemazvo zvekuzivisa mapurisa kuti change tine rally muso wakati. Asi takazoona kuti rally yacho isati yaitwa kune zvakabuda zvakawanda. Tingangoti chekutanga mavilasi mutsamba yedu yatakapindirwa nemapurisa maconditions atatakapiwa angari maconditions angasingaite maconditions anova anga akasiyana nemaconditions akapiwa ZANU-PF yakange yaita rally yakafanana nedu ne MDC Alliance ya Douglas Monzora yakanga yaitawo rally yayo yavo musem grounds patakaitira isusu. Yedu yainzi musaimba musaita slogan musa and there were so many restrictions that are against it. Anopikisana ne constitution. Mwanhu wedu wakuenda kurali takaona pakaitwa ma roadblocks anotyisa. Ya roadblocks yandingangotaura ne andingadataura nezvayo ndiye kuchitungwiza uko kwaidzoswa vanhu pakaitwa roadblock yakashikisa yakakatamadza vanhu wese wazhinji vakadzoswa vandinotoziva mavilazi siri zvokumboverenga mapepa wazhinji ndine vanhu vaibva kumarondera vanasisi wangu waibva kumarondera wazhinji wakadzoswa vanasisi wangu wangu vatodzoswa vakazoitawo vakatsvagirisa nzira dzekupinda nadzo musango vakaenda kurali handiti asi vazhinji vakadzokera mavilasi zvokuti izvino zvinotishungurudza. Takazoona rali yachona takudistabwa zvakare nemapurisa tikaenda futi kugokwe kwakaitwa zvimwe chete kukakandwa mategas nemapurisa asi rali yacho yakange yabvumidzwa. Tikaenda futi kwekwe kunowa ndo kwakazoitika zvinosuwisa vanhu vakarohwa apa anga asiri mapurisa manje vangu ari vanhu vezanu mayouth ezanu vachirowa vakapinda mukati mevanhu vakarowa vanhu tikazoita rombo rakashata tikashaikirwa neimwe nhengo yedu inonzi Mboneni Ncube mweya wake ngaugzorere murugare may his soul rest in peace akabayiwa nepfumo nevanhu vezanu. Asi zvawakaita manje Marvelous One Hour vakanga vakapfeka matishets eyelo saka apa zvaida kunzi zvinzi MDC yaita noise and noise how can you beat unorawa sei wanhu wenyu wanhu wako kana kuti vanhu vamuri musemu bato nekuti bato redu reCCC ibato idzva munhu wese ari kutofara kuita kupinda mubato iri asi zvakashaya basa nekuti ZANU-PF yaida kuti zvinzi MDC ndo yaita mhirizhonga asi chakazotifadza ndechekuti vacho vakaita mhirizhonga vakazobatwa ende zvakawanikwa kuti hapana kana one weCCC hapana kana one anga aripo vanga vari vanhu vezanu nezvigaro zvavo zvezanu nekwavanogara zvese maadresi zviripo saka inyaya yekuti ZANU-PF iri yakavhunduswa zvikuru sei nebato reCCC nekuti waifunga kuti bato iri rafa asi bato rakazouya zvine mutsindo saka ndiri kuona kuti rally ichazoitwa kuBulawayo Marvelous for your own information is the news zvichangoburwa idzi stadium yatakabhuka yakuya nemutauro tauro yakunzi iri kubhukwa nezanu paitwa order yekuti hatifani kubhuka ikoko asi isusu takati tatobhuka everything saka paitwa order yekuoverrider nekuti zanu iri kuitawo rally yayo musi wacho nayo tiri kuona kuti kwese kwatiri kuenda zanu iri kungotitera vari kuita iye inonzi counter attack asi hatisi kuona vachizviita izvozvo kunana Muonzora asi vaimboti chamisa haana plan tochishamisika kuti munhu asina plani muri kumunetserei munhu asina plani chamisa haana pati muri kumunetserei chamisa iye asina pati saka zvinhu zviri kutishungurudza kuti constitution yezimbabwe inotaura clearly kuti munhu ane kodzero yekujoina bato raanoda munhu ane kodzero yekuenda kwaanoda munhu ane kodzero yekusarudza mutungamiri waanoda saka tiri kuona kuti mabaya elections aya atotanga zvisirina kunaka Marvelous achiyaya tinoti haaziri fair ground rachona hariziri level vamwe vanhu vari kupiwa inonzi vari kupiwa vari kuremekedzwa kudarika vamwe vanhu vamwe mabato ari kutadza kukambena ivo vachifanira kunge achikambena amwe mabato ari kukambena freely zanu pf iri kutora advantage yekuti ndiyo ruling party saka vakutoita zvezvo kutoti munochiita sei nekuti tisi tiri kutonga saka izvinova ndo zvinhu zvinosuvisa asi zvatingada kutaura Marvelous kuti yes
regai ndimbobvunza mubvunzo kuti zvamira zvakadaro mataura nyaya yekuBulawayo muchaita sei manje tichitarisa kuti makatotarisa kuti munge muine rally
rally iri kuenderera mberi nekuti isusu takabhuka rally iri kuenderera mberi nokuti hatikwanisi kuti tichinje mastrategies edu nenyaya yekuti hanzi zanu iri kuda kubhuka ndo zvatoda kuona zvacho izvozvo isusu we are going to expose everything tichazoburisa pachena chazvakanakira ndechekuti nyika yakatarisa
aiwa regai ndimboedza kuti ndione kuti sa tinokwanisa kumubata here because ndiri kuona ari apa but haana picture saka kana aine audio tinogona kutaura naye achikubvunzai mubvunzo but batai makadaro timboedza kuona kuti zvinobuda here kuti tingamunzwa here pari zvino hello sir unfortunately hatisi kumunzwa saka regai tidzose maitanyanyiwa tinzwe kuti vari kuti chii pamusoro penyaya yekusangana kuchange kuine nhengo dzebato ravo maybe if you can just tell us in Ndebele what are your plans as CCC this weekend following what with the violence we saw happening in Kwekwe and Gope.
Okay, thank you so much, Marvelous. Our plans this weekend is that President Nelson Chamisa will be holding a rally in Bulawayo. This is not a secret. We've seen my flyers. The flyers were going round. So it's not a secret. The president will be going to address the citizens in Bulawayo. They will be launching a campaign, in a by-election campaign in Bulawayo. But what's surprising is ZANU-PF has done it again. ZANU-PF is trying to block us. ZANU-PF is trying to grab the White City Stadium where we had booked, and they are trying to use their stamina to threaten the council, to say they want the venue, our venue. But we are not going to back off. The rally is going on. I haven't heard any cancellation of the rally. And it's very pathetic. What ZANU-PF is doing is very pathetic. To me, it shows that it's the last kicks of a dying horse. They should campaign freely. They should let us campaign freely as well because we are all equal. We are all contesting in the by-elections of 2026 March. We don't accept what they are doing. What they did in Kwekwe is totally unacceptable and uncalled for. What they did in Kwekwe shows us that ZANU-PF is a terrorist party. It's a terrorist government. This is totally terrorism. What they did is not different from terrorism. Beating people with matches, beating people, stabbing people with spears. I've never seen such an act in my life. I last heard of this in the Chimurenga liberation, where our forefathers were fighting using spears. I couldn't even imagine this day and hour where people would attack other people using spears. Marvelous. It's totally uncalled for, and it's ridiculous, I must say.
Fai, if you can go ahead.
Apha Thanyani wage esesilayelapha sicela ukubuza sizaqalisela thina iqaliseni ke ngolimi lesindebele ukuthi njengogatsha olubona ngesiphathelane labesifazana lithini ngokwenzakalayo khathesi kumkhankaso wama-by elections oyena umbiko lithini ukudlakela elithi lukhona lingabe luphazamisa yini lusethusela kakhulu abesifazana kwezombusazwe lithini ngakho.
Ngiyabonga Sithandekile, lokho kuyethusa kakhulu. Thina besingakhanyelelanga ukuthi kungaba lodlakela ngenxa yokuthi ama-by elections adeclarewa ngumnangagwa esithi asambe nini phela esitikini siyejikilisana oyabe enqobile unqobile. Manje lokho esesikubona lokho ukuthi ibandla le-Citizens Coalition of Change for Change liyaliswa ukuthi liyenze ama-rally ukuthi bakhankase batshengise ama candidates azabe engena kuma by elections, because ama rally lawa isizathu sokuthi abe khona ngokuthi kutshengiswe uZulu abantu abaza contesta, kumbe singathi ama candidates awe parliament lama candidates ama councilling azabe e contesta mhla ka 26 March. Manje ke ibandla lezana uPF kukhanya bayethuswe yi-CCC, bebengacabangeli ukuthi ibandla leli abantu bazalithathela phezulu, abantu bazabuya ngobuningi. Sibona ama-rallies eyayenzwa eHarare, eyayenzwa eGokwe, neyayenzwa eKwekwe. Sibona abantu babegcwele Sithandekile, abantu bengafoswanga, abantu bezigambele, akula muntu owafoswayo owangeniswe ebhasini engafuni, abantu bazikhambela, abanye bahamba ngenyawo. Ikakhulu irali yeHarare kwamiswa yonke into, kwakungela amabhasi, kwakungela okuzimota lezi ezincane lezi esithi imishikashika zayalisa ukuhamba. So abantu babethwalana, abanye abalezimota, abanye bahamba ngenyawo Sithandekile. Ngezwa abantu bekhuluma besithi nxa sayenelisa ukumatsha ngo-2017 sisiya e-State House, sivela eZimbabwe grounds samatsha saye e-State House ngenyawo, kuyini okuzasehlula ukuthi sihambe e-Highfields ngenyawo? So abantu baphuma-ke ngobuningi okwethusa iZANU PF. Yikho sesibona sebesebenzisa udlame udlakela. Kodwa thina njengabomama siyakwazi Sithandekile ukuthi i-politics bathi yi-dirty game, kodwa thina sizama ukuthi silwise ukuthi ingabi dirty, ingangcoli. Mina angivumi ukuthi i-politics ingcolile. Umuntu nguyongcolileyo, i-politics sikayingcolanga. Ngabe i-politics ingcolile, ngabe kwamanye amazwe sibona kusenzakala. Amazwe anjengabo-UK, anjengabo-America, azizake sibone abantu bechaywa ukuthi indawo usupport iparty le. Siyabona abantu becampaigner bendawonye, ama-candidates becampaigner same avenue, omnyangeni athengisa iparty yakhe, omnyangeni athengisa i-manifesto yakhe, omnyangeni. Kodwa eZimbabwe sisesekhatshana Sithandekile lakhona lokhu. Abantu asikavumi ukuthi silembono echiyeneyo kulokho. Kulabanye abathi khona indaba ulombono ochiyeneyo bakuforce ukuthi wena ungene emboneni wabo, wena ongavumelani lawo. So thina njengabomama sithi hayi, no to violence. Sizabe lokho sikhuluma no to violence, and sizabe lokho si-Twitter lokhu Twitter, sizabe lokho sibanqunula, ngoba sebeqalisile futhi lakobulawayo
ukuthi basiyalise ukuthi sikhambe lapho esifuna ukuya khona ngenxa ukuthi bayisaba ukuthi iWhite City izagcwala and for sure izagcwala mina ngokukwazi kwami ibulawa yenyayazi ngabantu abasukumela phambi ngabantu asebediniwe ngezani so bayesaba ukuthi khonoko ilizwe libone ukuthi izani kwabulawayo yayila support
yeah ngithi khona pho sibonile kodwa ukuthi amapolisa athi wona ayenze umsebenzi omkhulu abopha labo abadale udlakela lapho kubhubhe khona umuntu njalo lebandla lezano PF lithi lona ngokwalo ayisilo elibangela lolu dlakela libangela idlakela liyasuthiseka yini ngokuthiwo libandla lezano PF lokwenziwe ngamapolisa
okwenziwe ngamapolisa thina sizasuthiseka sithandekile nxa abantu laba sebevalelwe anti basazahamba ekhodi into engiyaziyo mina ngezanu amapolisa ngawezanu, amasotsha ngawezanu, ama-CIO ngawezanu. So akula lutho olusithabisayo thina akula lutho olutshintshileyo sizathaba nxa abantu laba sebegwetshiwe bavalelwa esitokisini bona laba ababuleweyo bayenziwa okufanele ukuthi kuyenzwe ebantwini ababulele uMbongeni Ncube umoya wakhe ulale ngokuthula ufele ezama ukuthi laye akhulule ilizwe into abantu abayikhohlwa isandekele ukuthi sisempini kathesi yimpi lesilwayo nxa abantu belwela amalungelo abo abantu belwela ukuthi kasiholi aba izisebenzi zilwela ukuthi uholo lethu alikwani abantu bekhala ukuthi ezibhedlela akulamithi abantu bekhala ukuthi abantwana kabahambe ezikolo abantu bekhala ukuthi i-transport system ifile abantu bekhala ukuthi abayenelisi ukuthi bafake ukudla ematafuleni abo so yimbi yona leyo iZANU PF kayifuna ukuthi abantu ba exercise amalungelo abo kumbe batshengisele izinto ezingekho ku constitution na iZANU PF isenza izinto ezingekho ku constitution
yabo ke isikhathi sesisichiya kodwa ke ngamafichane ungathi ukuthi uthini ngalokho okukhulunywa ke ngomunye okhokhela emacele MDCT lithini njengogatsha lwabesifazane kuthi kufanele bonke abakuma-opposition parties abakumabandla aphikisayo bebambane ukwenzela ukuthi lelo bandla lezanu u-P F lithi liyakhathaza liphume embusweni liyavumelana lombono wakhe yini
umbono wakhe ulungile but mina okwakathesi ukuthi ngitsho ukuthi bona umbono wakhe iparty yethu ithini ngoba mina engikwaziyo ukuthi iparty yethu yiyo eyaqalayo ukuthi sibambane uMuyi uTsvangirai engakabhubhi laphana sikuze kubunjwe i-alliance kwabunjwa i-alliance abanye abantu sebebuya besithi bona ngeyabo ababambane khona ngapho bona abafuna ukubambana bakhona bayebambana khona ngale because thina i-citizens coalition for change libanja ibandla elitsha akunakubambana abafuna ukubuya babuya be-under citizens coalition for change akusela lokho ngoba iyi-coalition already so abafunayo upresident Chamisa wakhuluma wathi abafunayo kababuye ku-citizens coalition for change lokho kuthi sizayenza futhi okuthiwa kuza kuba le yinye i-alliance khona kuvele sivele kwi-alliance sivele sibambene sithandekile ukubambana sibambene yiparty entsha le abafuna ukubuya bapho ngubuya labo baqalisele lapho kwaqalisele okuqalisela khona wonke umuntu asifuni abantu abazafuna ukwenza isitsotsi sokuthi bona bake bahamba babangela ukuthi sibe yikho lokho esikho khona sebezafuna ukuphenduka futhi sebefuna ukunikwa izikhundla on a silver platter izikhundla bamele bazisebenzele ngababuye ku-citizens coalition for change
kodwa ke hayi sibonge ke unkosikazi Barbara Thanyanye wake ebesixoxa laye khonapha ke yena ke isiphathamandla sogatsha labesifazana kubandla le-CCC njalo ke olivalelisayo ke yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo uhlelo olufanayo.
Would like to thank all those that were on our program, our special guest Prudence Chinemo, a medical student who was studying in Ukraine, and Barbara Tanyanywa of the Citizens Coalition for Change for having been on our program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night.